mumavambo etsamba yaJohani yechipiri. Tiri mumavambo etsamba yaJohani yechipiri. Muteereri, muchidzidzo chakapfuura taiongorora mavambo etsamba yechipiri yaJohani. Tiri muchidzidzo ichi takatarisa kuti tsamba iyi yaJohani yechipiri yakanyorwa nani. Ndinofunga takabvumirana isu kuti munyori wetsamba inoyi ndiJohani. Ndakakudzawo zvakare kuti tinomudana tichiti mupostori werudo, nekuti Johani ainyora zverudo. Ainyora zvairatidza kukosha kwerudo. Kana uchirangarira mupostori Pauro mutsamba yavo kuvaKorinde yekutanga chitsauko 13, vanotaura vachiti ivo kutenda netariro nerudo zvose zvitatu izvi zvinogara, asi chikuru pamusoro pazvo zvose ndirwo rudo. Mupostori Johane vaitaura pamusoro perudo, vairatidza nzvimbo yerudo, vairatidza kuti vanhu vari muimba yaMwari upenyu hwavo hunofanira kusunganidzwa nerudo. Vanhu vari mumhuri upenyu hwavo hunofanira kusunganidzwa nerudo. Ndosaka ndichifarira kamwe kambo kanoimbwa nechirungu kanonzi iko bind us together, bind us with cords that cannot be broken, kanoreva iko kuti tisungei pamwe chete, tibatanidzei, tibatanidzei nembambo dzisingagoni kudimburwa. Kambo ikako kanondiropafadza zvakanyanya, nekuti rudo ndiyo mbambo isingagoni kudimburwa. Kanonyatsotaura kambo ikako kuti kuna Mwari mumwe chete, kozoti pane imwe nzvimbo kune rudo rumwe chete. Saka pakanonoti paya paya tisunganidzei nembambo isingadambuki, kanenge kachireva kuti tisunganidzei nerudo rusingadambuki, nekuti rudo ndirwo runofanira kuva mbambo inosunganidza vatendi. Hama yako vaunonamata navo, vana vaMwari vaunowadzana navo, muteereri, makuhwa haasunganidze chechi. Chinyeyo hachisunganidze chechi. Shanje hadzisunganidze chechi. Utsinye hausunganidze chechi. Kunyima hakusunganidze chechi. Ko, chechi inosunganidzwa nei? Ko, mhuri dzedu dzinosunganidzwa nei? Mhuri dzedu, chechi dzedu, hama dzedu, upenyu hwedu hunosunganidzwa nechinhu chinonzi rudo. Muteereri, dai Mwari atibatsira, atisunganidza pamwe chete nembambo dzakaimbwa nomuimbi dzisingagoni kudimburwa. Hanzi, bind us together, Lord. Bind us with love. Kureva kuti tisunganidzei nerudo. Saka Johane akanga ari muprofita kana kuti mupostori kana kuti mutungamiriri kana kuti mufundisi kana kuti mudzidzisi werudo. Basa rake raitungamidza rudo. Hongu ishe Jesu akamudana vakati, mwanakomana wokutinhira. Asi ini ndinoda kuramba ndichimuziva nenyaya yekuti akanga ari mupostori aitaura nezverudo. Ndichataura nezverudo naJohani patichange tichipinda muzvirongwa zvatiri kutarisana nazvo mutsamba yaJohani yechipiri. Asi chimwe chinhu chatakatarisa zvakare muchirongwa chakapfuura ndechekuti tsamba iyoyi yaJohani yakanyorwa riini. Pamwe unofunga kuti sei chidimuro achitora nguva achitsanangura kuti tsamba yakanyorwa riini, zvakazoti, asingangonangi pamwoyo, asinganangi pane nyaya. Izvi ndinozviita kuti iwe mutendi uve neruzivo. Ndinorwadziwa nguva zhinji dzandinoona dzimwe nguva mumatiivhi, mumaredhiyo, mumapepanhau. Vafundisi chaivo chaivo vachitambiswa bhora nevanhu vezvimwe zvinamato, vachitadza kutsigira chinamato chechiKristu, vachitadza kutsigira zvinhu zvine umbowo hwakanyorwa mumabhuku, hwakatsvagurudzwa ukaongororwa nevaongorori, zvikapindirwa nemasaindisti, zvikapindirwa nevanhu vanotsvaga vachida kuedza kuburitsa pachena chokwadi. Asi unoona mutendi achitambiswa bhora chairo 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 nevaanenge achiita gakava navo vanenge vachibva kune zvimwewo zvitendero, pasina kuva nechokwadi chezvaunotenda, pasina kuva nechokwadi chepawakamira. Ina handidi kuti urarame upenyu husina chokwadi chepawakamira, kungovaoneita zvetsumo dziya dzekuti Mwari vanozvitaura, ini ndinozvitenda, ndopanoperera nyaya yacho. Hongu zvakanaka izvozvo, asi pane zvimwe zvine umbooka zviri pachena. Izvozvo zvine umbowo handei kuumbowo. Titsigire zvatiri kutaura, titsigire gakava redu richibva pazvinhu zvine umbowo. Mabhuku ari mubhaibheri aya haana kudonha kudenga, haana kungonyorwa nemwe munhu ari mubako achingonyora zvinhu zvaive mumusoro make. Itsamba idzi dzainyorwa kuvanhu, itsamba idzi dzainyorwa kumachechi, zvine umbowo, zvakagarwa pasi. Vanhu vakazvibudisa, vakazvibudisa pachena, vachibudisa umbowo hwakanga huripo, vachibudisa chokwadi chakanga chiripo, kuti aiwa tsamba iyi yakanyorwa zvechokwadi, chinhu chiri munhoroondo. Bhuku iri rakanyorwa zvechokwadi, chinhu chiri munhoroondo. Saka handidi kuti iwe semutendi utambiswe bhora, zvikuru sei nevanhu vanobvawo kune zvimwe zvitendero. Apa handisi kutonga kuti zvimwe zvitendero zvakaipa kana kuti zvakaita sei, asi ndiri kungoti inini kune wewe muchitendero chechiKristu, ndinoda kuti uzive kuti chitendero chako chakamira pachokwadi. Chitendero chako hachisi chitendero chinongotenda zvinhu zvisina umbowo, asi chitendero chinotsigirwa neumbowo huri kuwanikwa kunyange naiye zvino zvinotaurwa mubhaibheri. Vamwe vari kuenda vachinozvichera pasi chaipa vachida kuona kuti chivakwa chakataurwa mubhaibheri chiyachiya chirimo zvechokwadi here, vachizviwana zvirimo. Chivakwa chinotaurwa mubhaibheri chiyachiya, nzvimbo inonzi irimo mubhaibheri iyaya, irimo zvechokwadi here? Kune vari kuenda vachiita basa iroro, vachiwana umbowo hwakazara hwekuti zvinhu zvese izvozvo zvirimo. Saka ndoda kuona mutendi uchipinda mugakava rakaita seriri, wakasimudza mapendekete ako, wakasimudza chifuva chako, wakasimudza meso ako, wakasimudza musoro wako, usingatsikitsiki pasi, wakatarira pasi uchizvinzwira tsitsi somusikana unopfimbwa. Nokuti chitendero chedu chakamira pazvinhu zvine umbowo, chitendero chedu chakamira pachokwadi. Saka ndiri kuti inini tsamba yaJohani yakanyorwa riini? Tsamba yaJohani paumbowo huripo inoratidza kuti yakanyorwa pakati pegore ra90 AD kusvika pana 100 AD, pakati ipapapo pemakore maviri andadomaya kana kuti andatauraya, ndoo pagore rakanyorwa tsamba iyi. Chimwe chinhu chandakataura zvakare muchirongwa chakapfuura ndechekuti tsamba iyi yakanga isiri kunyorerwa chechi, asi yaienda kumunhu mumwe chete. Yaienda kumudzimai andataura uya kuti ndiye ainyorerwa tsamba. Inoenda pasi petsamba dzatinodaidza pachirungu kuti mapersonal letters, dzakafanana netsamba yamupostori Pauro yaienda kuna Firimon. Ndozvakangoitawo tsamba iyoyi, itsamba dzaienda kumunhu pachezvake, tsamba iri kuenda kuna chidimuro, tsamba iri kuenda kuna mashanga kana kuti kunani kunani. Yanga isiri tsamba iri kuenda kuchechi ichinyorerwa chechi yose, asi itsamba dzaienda kumunhu pachezvake. Chimwe chezvinhu zvatakataura nekutarisa ndechekuti nyaya huru mutsamba iyi ndeyei, ndakadzidzisai nekuti nyaya huru mutsamba iyi yanga iri nyaya yerudo. Asi kwete rudo chete sezvakange zvakaita tsamba yekutanga, asi chokwadi. Kureva kuti rudo muchokwadi. Johana anodzidzisa kuti kana rudo rwedu rusiri muchokwadi, haruna kukwana. Harusi rudo chairwo chairwo. Rudo ngarwuve muchokwadi. Tiri muchidzidzo ichi, muteereri, ndipo pandakataura nekutarisa zvaive nechekuita nemunyori wetsamba ino yechipiri. Takaonesana pachena kuti munyori wetsamba iyi ndiye Johane wacho, mumwe chete wekunyora evhangeri yaJohane uye nekunyora tsamba yekutanga yaJohane. Muchidzidzo chakapfuura zvendatini takaongorora zvekuti tsamba iyi yakanyorwa rini. Tikaonesana pachena kuti tsamba iyi yakanyorwa mumakore anobva pana AD 90 kusvika pana AD 100. Uye tsamba yaJohane yechipiri yakangoitawo setsamba yaFirimoni, pakuti itsamba yakanyorerwa munhu kunyange ichinyorerwa hayo kuchechi, yanga iri inonzi pachirungu personal letter. Ndakataura ndichiti tsamba yaJohane yakanyorwa nyaya huru imomo iri nyaya yezvokwadi. Zvokwadi ndiyo nyaya huru mutsamba ino. Ndichipfuurira mberi nechidzidzo chakapfuura ndakataura ndichiti tsamba yaJohane yechipiri haidi kuyerwa neuduku hwayo. Itsamba zvikuru chaizvo inotaura nyaya huru kunyange iyo iri duku zvayo. Ndakapedzisira ndichitaura pamusoro pekuti tsamba yekutanga yaJohane yanga iine nyaya huru yerudo. Rudo ndicho chimwe chinhu chaaishuvira pakati pevana vaMwari, uye chinhu ichi ndicho chinoratidza unhu hwaMwari muchechi yedu yanhasi uno. Ini hachisi chinhu chingandipa nungo kuti ndidzokere zvishoma mutsamba yekutanga ndichitora tumwe tunhu mutsamba yekutanga. Rudo ndicho chimwe chinhu chandakatombotitaurei nezvacho kuti anotaura pamusoro pacho. Johana anotaura kuti rudo ndicho chatichazivikanwa nacho kuti tiri vana vaMwari. Ndosaka ndichiramba ndichitaura kuti ngative nerudo muchechi. Parudo apa ndipo pane nyaya huru, ufunge hama yangu. Kana munhu ave mwana waMwari chete, ndipo paangagona kurarama upenyu hunoenderana neumwana waMwari. Ndinoda kukutaurira hama kuti chinhu chinonzi kururama hachisi chinhu chatingati munhu anorarama achiedzesera. Kana munhu achiita kuedzesera kurarama kwake mukururama, anenge asati ave mwana waMwari. Mwana waMwari chaiye haaedzesere chinhu ichi, nekuti ndihwo upenyu hwacho hwemwana waMwari. Iko kururama nerudo zvinhu zvinofanira kubudisa zvibereko kunze, zvinofanira kuonekwa senhumbi yemuKristu. MuKristu munhu anofanira kuonekwa zvaanenge ari asati ataura chinhu. Mune zvimwe zvidzidzo ndakambotibatei chaizvo pamusoro penyaya iyoyi. Ndinotenda kuti ichi chinhu chinovavarirwa nevanhu vazhinji muupenyu hwekunamata. Newewo ndichowo chimwezve chaunofanira kushuvira muupenyu hwako, kuva nechiKristu chinopupura choga. Chikristu chii? Munhu anobvunza. Chikristu ndicho chikristu chaicho. Nokuti kana munhu achinge achiona, anenge achiona chete. Kureva kuti chinenge chiripo ndicho chikristu chatinoda ufungi. Kureva kuti tinoda kuona chikristu chiri muchokwadi. Usakanganwe kuti tiri mumavambo etsamba yechipiri yaJohane. Iwe ndiwe chete unoziva mwoyo mako kuti unoziva Ishe Jesu saIshe nemuponesi weupenyu hwako. Hachisi chinhu chingazivikanwe nemumwe munhu. Naizvozvo iwe ndiwe chete unofanira kuburitsa chinhu ichi kunze kuti munhu mumwe nemumwe achione. Ukarurama, zvibereko zvekururama zvikabuda kunze, ndicho chinhu chichaonekwa nevanhu. Rudo ndizvo zvimwezve zvandinofunga kuti zvinofanira kuonekwa. Saka ndicharamba ndichingodzokorora nyaya iyoyi yerudo. Ndinoda kuti kana usingadi hama yako, hama rudo chairwo hauna uye hautendi muna Kristu. Nokuti Kristu anotarisira kuti uratidze kutenda kwaunoita maari nekuratidza rudo sechinhu chinoonekwa navanhu. Chikristu chako kana chisina rudo, chinenge chingoriwo chikristu chimwe chiya chemwoyo chete. Zvino chikristu hachifaniri kuva chinhu chakavanda. Chikristu ngachive chinhu chepachena chinoverengwa nemunhu mumwe nomumwe anokuona. Johana akataura chinhu ichi, uye ndicho chaanotaura sechiratidzo chemukristu. Ndicho chinhu chinotitaurira kana uri mutendi chaiye kana kuti kwete, kana une upenyu hwakarurama uye rudo navamwe. Nai hama yangu, irwo rudo rwacho urwu unoda here chero nevanhu vaya vari munyika vasinganamati? Mubvunzo kwauri. Usati wandipa mhinduro kana kuti ini ndakupa mhinduro, ndinoda kuti kwauri, shoko ramwari muevhangeri yakanyorwa naiye Johani chitsauko chechitatu pandima 16. Johani chitsauko 3 pandima 16 rinoti, Mwari vakada nyika nokudaro kuti vakapa mwanakomana wake wakabere kwaari mumwe chete woga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi kuti ave neupenyu husingaperi. Ufunge kana Mwari pachavo vakada mutadzi iwe neni, chingatitadzisa nesuo kudawo vatadzi chii? Ufunge tinofanira kuda vatadzi chaizvo kusvika pachidanho chekuti tinoenda nevhangeri kwavari. Ndirwo rudo rukuru chairwo irworwo. Mutadzi anodiwa naMwari. Iwe neni ngatidewo vatadzi, tivape shoko raMwari. Tinoona kubva mubhuku raJona kuti Jona anga asingade vanhu veNinivha, asi Mwari vakamutuma muguta reNinivha nokuti Mwari vanga vachida vanhu ava. Kana Mwari aivada, naiye Jonawo aifanira kuvada. Ndicho chinhu chatinodzidziswa naMwari wedu. Mwari rudo, nesuwo tinofanira kuva nerudo matiri. Kwete kungodanana chete mudzimba dzedu semhuri, asi savatendi tose uye tichidananawo nerudo chairwo, tichidawo kunyange nehama dzisinganamati. Handiti ivo Mwari vanoda vatadzi, nesuwo ngatidewo vatadzi. Ibasa redu kuti tide vatadzi muupenyu hwedu. Ndihwo upenyu munhu anonamata anofanira kuva nahwo. Ndihwo ukama hukuru chaihwo ihwohwo. Mudikani, hatina kunzi tide mutadzi nezvivi zvake. Aiwa, handizvo zvandiri kutaura. Ndambotaura ndichiti tinofanira kuti tide vatadzi nerudo runotisvitsa pakuti vaparidzire shoko raMwari. Ndicho chinhu chinokosha. Zvino tikazokuona uchiti unoda vatadzi nokuti ndicho chinhu chawakadzidziswa, tichikuona newewo uchirarama muzvivi zvavo, newewo wave mutadzi, wave kutodawo kudiwawo nomumwe mutendi asi asingade zvivi zvako. Isu tinongofanira kuda vatadzi nenzira yavakadiwa nayo naMwari. Uye kana vachinge vauya kunashe, tovada zvese hama. Saka rudo chinhu chinongogara chiripo chete, hachife. Ufunge, chinhu chinorarama nokusingaperi. Munhu asina rudo rwacho haana hake, asi chinhu chinofanira kurarama zvachose mumunhu. Zvino mumwe mubvunzo unomukazve. Mumwe munhu akati iye, zvino ukama hwedu isu savatendi navanhu vaya vanodzidzisa nhema vachirarama unhu hweumwari huri papi chaipo? Johani achatidzidzisa pamusoro pechinhu ichochi mutsamba ino yechipiri. Ndimo matichasangana nechinhu ichi. Pandima yechinomwe tichaona chinhu ichochi. Hongu, tinodzidziswa chaizvo pamusoro perudo. Nguva zhinji tinongonzwa rudo chete. Asika, pane zvimwe zvinhu Johani zvaanotitaurirawo kuti tisade. Johani anotitaurira mutsamba yake yekutanga, chitsauko chechipiri, pandima 15. Tsamba yaJohani yekutanga, chitsauko 2, pandima 15, kuti tisada nyika. Kana achitaura nyika, Johani anotaura nyika nezvayo zvose zviri mairi, nezvinonakidza zvayo zvose, zvinobvisa munhu pana Mwari. Asi ini ndinotenda kuti rudo rwedu runofanira kupindawo munyika macho, ruchinunura munhu, ruchimubvisa muchivi, richimuunza kuna Mwari. Ngatipei nyika rudo rwedu kuburikidza nekuipa shoko raMwari mupenyu. Shoko raMwari upenyu kumunhu mumwe nomumwe unotenda achirigamuchira. Johani mutsamba yekutanga, shoko rainyanya kusimbisa chaizvo raive pamusoro perudo. Asi mutsamba ino yechipiri, shoko raanonyanyosimbisa ndiro rezvokwadi. Zvino rudo nezvokwadi, kana zvichinge zvasvika pakurwisana nekusawirirana, chingakunda chikaramba chichirarama ndechipi? kana tikava nemhinduro pachinhu ichi, ndinotenda tinobva tava nemhinduro kuvadzidzisi venhema. Chinhu ichocho kana kuti mhinduro iyoyo ndiyo inotaura kuti ukama hwedu hunofanira kuva hwakadini navadzidzisi venhema ava. Mupostori wandinoti mupostori werudo achatishamisa chaizvo iwe neni apo tinenge tine mamwe mafungiro akatsveyama pachinhu chinonzi rudo. Chivi chinofanira kukunda pakati perudo nezvokwadi. Iye mukutaura kwaanoita anotaura kuti zvokwadi ndiyo inotanga. Nokuti munhu kuuya kuna Baba anofanira kuuya nemuna Jesu, nokuti iye ndiye nzira nezvokwadi. Jesu anoti ndiye nzira nezvokwadi. Munhu mumwe nomumwe anoda kuuya kuna Baba anofanira kuuya nemuna Jesu, nekuti iye ndiye nzira nezvokwadi neupenyu. Nyaya yatinouyira nemuna Jesu ndeyekuti Jesu izvokwadi. Haingori nzira chete, asi kuti iye izvokwadi. Jesu inzira yazvokwadi. Munhu ngaararame muzvokwadi yaMwari. Johane iyeyu umwe chete ndiye akazombonyorawo kuti Mwari rudo. Chokwadi Mwari ava rudo. Mushure mekunge Ishe Jesu vava pano panyika vachitaura kuti ndivo nzira neupenyu nezvokwadi, Johana anotaurawo kuti Mwari rudo. Mudikani, rudo chinhu chete chinogona kuti munhu aratidze muzvokwadi, chinhu chinenge chiri mukati mezvokwadi. Ini ndingada hangu kuti ndigare ndakutaurira kuti usada vadzidzisi venhema. Johane achanyatsobudisa chinhu ichi pachena chaipo. Tichachiona apo tichapinda mundima dzacho, nokuti pano tichiri mumavambo acho chete. Chimwe chinhu chandichada kuti ucherechedze ndechekuti Johane anobudisa pachena kuti zvokwadi nechiedza zvinhu zvinofambidzana. Ndicho chimwe chinhu chauchaona mubhuku rino. Kristu ane zvose izvi muupenyu hwake. Munhu mumwe nomumwe anofanira kuva nazvo zvose izvi muupenyu. Rimwezve inzwi rinobuda mutsamba pfupi ino ndiro inzwi rekufamba. Pandima yechina uchaonawo kuti Johane anorishandisa sei inzwi irori. Uzocherechedza tsamba ino. Ndinofara chaizvo kuti inobva yatipa maonero akaenzana asina kungorerekera divi rimwe chete. Ndinotenda ndataura chaizvo pamusoro perudo, asi chinhu ichochi chinonzi rudo chinoda chaizvo kunyatsotarisiswa muupenyu hwekunamata. Ndichisvika kumaguma amavambo etsamba yechipiri yaJohani, ndinoda kuti timboongorora chimwe chikamu chiduku duku. Chikamu chacho ndechemamiriro etsamba yacho. Asi ndisati ndaita izvozvo, rega ndikuyeuchidze kuti tiri kutarisa mavambo etsamba yaJohani yechipiri. Mavambo etsamba yaJohani yechipiri. Saka iko zvino nekukurumidza ngatitarisei mamiriro etsamba ishi nezviri mairi. Mamiriro etsamba ishi nezviri mairi. Tsamba yaJohani yechipiri ine zvikamu zvitatu. Chikamu chekutanga ndicho chinobva pandima yekutanga kusvika pandima yechitanhatu. Chikamu ichi chinotaura pamusoro pekuratidzwa kwerudo ruri muzvokwadi. Ndambotaura ndichiti ichi chinhu chinofanira kuitwa mukati mezvokwadi chaimo. Chikamu chechipiri ndicho chinobva pandima yechinomwe chichisvika pandima 11 mutsamba yaJohani yechipiri. Ichi chikamu chinotaura upenyu hunoratidzwa mudzidziso yaKristu Jesu. Dzidziso yenhema inotungamirira munhu kune zvakaipa chaizvo. Chimwewo chidzidzo ichochi muchikamu ichochi unochiwana zvakare. Chikamu chokupedzisira uye chechitatu chinobva pandima 12 kusvika pandima 13 mutsamba yaJohani yechipiri. Chikamu chacho chinotaura pamusoro pekwaziso yemunyori, uye ndipo patichaona nyaya yekuti vadzidzi venhema havafaniri kugamuchirwa. Vadzidzisi vezvokwadi chete ndo vanofanira kugamuchirwa, uye namaoko maviri chaiwo, uye nemufaro mukuru. Aya ndiwo mamiriro acho akaita tsamba yaJohani yechipiri. Ndizvo zvimwe zvezvinhu zvatichatarisa mutsamba ino yechipiri yaJohani. Mudikani, aya ndiwo mamiriro etsamba yaJohani yechipiri. Muchidzidzo chinotevera tinenge taakuchipinda mukati chaimo. Shoko chete randinoda kuti tigokurudzirana nderekuti tinyengeterere zvokwadi muupenyu hwedu. Chinhu chimwe nechimwe chatingaita, rungava rudo chairwo ruve muzvokwadi. Mwari wekudenga denga vakukomborere uye vakupe kunzwisisa kukuru chaizvo apo tichapinda mutsamba ino yaJohani yechipiri.